Madzimai ose akataura pagungano iri. Vakarumbidza mushakabvu amai Mandela vachiti vaiva mucherechedzo werusununguko wenyika zhinji dzemuAfrica nekuti vaiva vakashinga nenzira yakaimurwa nemadzimai epasi rose. Mumwe wemadzimai aya amai Christine Chima vakataura kuti amai Mandela ndivo vakaita kuti nyika yeSouth Africa izivikanwe nenyika dzose apo vairwisa vachena kuti vasunungure murume wavo vaNelson Mandela kuti vabude mutirongo mavakange vatongerwa kugara kwemakore akawanda.
Kuti South Africa izivikanwe it was because of him achifaitira Nelson Mandela kuti murume wake abude, achifaitira operation in South Africa kuti ibude. Chinondirwadza ndechekuti recognition was zero. Danga ari murume ndofunga daakaitwa kana deputy president aidza ndizuma aidza ndimbeki ore iye nezvimwe wacho daakamisa.
Amai Chima vakaendera mberi vachiti nyaya inonyaya kuvarwadza ndeyekuti murume waamai Mandela akaramba kuti vagare pamusha pavakange vakarohwa.
Ndimwe nyaya yekupedzisira inondirwadza ndekuti kumudzinga pamusha pake pawill paanga akaroorwa kuramba kuti agare ipapo zvakandirwadza. Yakaratidza kuti very ungrateful people than South Africa kuti dai vakamira pamusha paakaroorwa achisiwo zvemvura dai vakamuri kokumisa. NeWilliam Mandela yakandirwadza kuti hana kusiro wini to be where he was kuti aonekwe the win who fought for him.
Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai amai Edna Masiwa vakatsinhira mashoko amai Chima vachiti amai Mandela vakapomerwa nyaya yekuti havana kuvimbika apo murume wavo aiva mujeri. Vakaendera mberi vachiti dai aiva murume akaita saizvozvo pangadai pasina zvaakamboita.
Takatarisa upinyu hwamama Winnie Mandela takaona kuti pane nguva yaakatanga kunzi aisatikomba panguva murume wake anga ari mujeri, asi tiri kutarisa kuti munhukadzi akagara asina murume for 27 years. Izvi dei zvaiitwa nemurume zvaide zvakabvumwa kuti nguva yanga yareba. Saka tinoona dzimwe nguva madzimai tinodzikinzirwa pakutunga miri vanhu vachishandisa miri yedu kuti apa wavheta zvakadai apa wakaita zvakadai zvakasingatenderwi nenyika kana kuti nevanhu nechivanhu chede. Tiri kuda kupa kusungisana kuti madzimai tine kodzerowo zvakare rekuwana kana konge rakadzivirirwa nekuti upenyu tiri vanhu vari kurarama.
Imwe nhengo yeparamende yeZimbabwe amai Monica Mutsvangwa vakarumbidza amai Mandela vachiti raiva gamba rakashingisa vanasikana kuti vaende kuhondo yakasunungura Zimbabwe.
Winnie aiva mukadzi akangwara akaita exposed kune zvinhu zvinebasa rekutanga zvakatibatsira isu ma1970 basa raaita kusoweto rakaita kuti isu vana vadiki the age of 15 years titoka tinotyei tinotyei kunorwisa muvengi. Saka Winnie ticharamba tumbunga nekuti akatisingisa. Ini personally I draw a lot of lessons noupenyu hwawo. Akatibatsira. Winnie was a mother for us all.
Amai Lucia Mativenga vakataurawo kuti havakanganwi zvavakaitwa naamai Mandela pavakatanga kusangana pamusangano wakaitirwa kuJohannesburg mushure mekunge varohwa zvakaipisisa nenyaya dzezvematongerwo enyika.
Para kuti ndatiri pano pamutambo kucherechera kushaika kwamai Winnie Mandela. Chinonyanya kundibata ndechekuti vanga vari munhu ane hanya nevanhu. Ndakavaona kamwe chete muupenyu hwangu asi zvakandibata vakandiona ndakakuvara. Ndakakuvara through the struggle yatairwa munyika yatukurwa munyika muno. Vakava munhu akamanikidzira kuti ndinofanira kuendeswa kuchipatara. Kwetegura mandakagara mumeeting mandakanga ndakagara. Nokudaro ndinoti inini munhu wakadaro angasingandizive asaka ndiona ndakakuvara akaona zvakakodzera kuti ape advice yekuti ndinofanira kunorapiwa. Ndakakudza ndicharamba ndichizvirangarira nokusingaperi.
Mhemberero yekurangarira amai Mandela yakarongwa nenhengo yeparamende yeZimbabwe amai Priscilla Misia Herahwe pamwe chete nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe amai Winnie Mandela avo vakange vave nemakore makumi masere nerimwe chete vakashaya nomusi wati kugumbi vakazovigwa mushure nevhiki mbiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzambiri.